Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 13/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, sasachigaro wesangano reSADC, nhasi vatambira zviri pamutemo maofisa achanga ari muzinda wesangano iri muGaborone muBotswana. Civil Protection Unit yokumbira bazi rezvemari mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica yekushandisa mugadziriro yedutu mupengo Cyclone Chido riri kutarisirwa kusvika munyika svondo rinouya. Zimbabwe yokurudzirwa kushandisa njere dzechizvino zvino dzinowanikwa pamadandemutande kana kuti artificial intelligence senzira yekurerutsa mabasa anoitwa pamwe nekusimudzira upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, sasachigaro wesangano reSADC, nhasi vatambira zviri pamutemo maofisa achanga ari muzinda wesangano reSADC ari muGaborone muBotswana. VaMnangagwa vatungamirawo zvakare pakuparurwa kwenzvimbo ichavakirwa muzinda wemauto wenyika dziri muSADC, eSADC Standby Force Regional Logistics. Vachitaura pamabiko aitirwa mumusha weRasesa aya, rinove musha uri makiromita 40 kumaodzanyamba kweguta guru reBotswana reGaborone, vaMnangagwa vati chiitiko chekuvaka muzinda wemauto ichi mavambo akanangana nekupedza mhirizhonga mudunhu. Vaenderera mberi vachiti zvinosvisa kuti dunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC riri kusangana nematambudziko ehondo dzemarudzi asingaperi kunyanya nyaya mumakore mana apfuura. Mwedzi wakapera SADC yakatora danho rekuwedzera nguva yechikwata chiri kurwisana nevavengi kana nevapanduki muDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC senzira yekuunza runyararo kumabvazuva kwenyika iyi kusvika muna zvita wegore rinouya. Anoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi munyika mudivi reCivil Protection Unit vaNathan Komo nhasi vakurudzira bazi rezvemari kuti ripe CPU mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$250 million vachiti vanoda mari iyi kuitira kuti vachengetedze upenyu hwevanhu pamwe nekugadzirira matambudziko achakonzerwa nedutu mupengo retropical cyclone Chido iro riri kutarisirwa kusvika muZimbabwe svondo rinouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamberi penhengo dzecommittee inoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi yeNational Civil Protection Committee, vangomuvati kunyange hazvo pane zvimwe zvinoda mari, zvakakosha kuti CPU ipiwe mari panguva ino kuitira kuti ichengetedze upenyu hwevanhu.
Chataa kungoda kuti bazi rezvemari richitibatsirawo nemari. Hatidi zvekuti tinozopuhwa mari yakakwana dambudziko rapo, ngatipuhwe mari yacho iko zvino tigadzirise nyaya dzacho dzisati dzaita.
Vati kunyange vakasawana havo mari yese vanoda, zvakakosha kuti vapiwe imwe mari yacho kuitira kuti vagadzirise matambudziko anokonzerwa nemadutu mupengo.
Tikatarisa zviri kuitika, zvikoro, matenga, makiriniki, dzimba zviri kudonha, zvese izvozvo vanhu vanoda rubatsiro kumamisha. Ukanzwa munhu anotaura kuti hapadi rubatsiro Siro. Kana ari politician haana constitution.
Vango muvati baziravo rakagadzirira kuita basa raro nemazvo kumatunhu ese anotarisirwa kubatwa nedutu mupengo recyclone Chido svondo rinouya. Vatidare makurukota rakatambira urongwa hwavo hwekugadzirisa zvinhu hwemalt hazard contingency plan uye chasara imari chete. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vamutuli ncuve kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vamiriri vemapazi ese ehurumende nezvikwata zveunited nations munyika vatiwo vakagadzirira kubatsira tsirana nehurumende mukudzivirira njodzi pachasvika cyclone Chido. Mumwe mukuru anoona nezvemamiriro ekunze mubazi remeteorological services department of Zimbabwe vaJames Ngoma Jr vaudza musangano uyu kuti pari zvino zvinotarisirwa kuti dutu mupengo iri richabata matunhu mana anoti Manicaland, Mashonaland East, Mashonaland Central neHarare.
Kana yakuzopinda mukati meSouthern Africa inenge yatishomeke panhau yemvura uye mhepo yacho inenge yatideredzeke. Opportunity yakutarisirwa kuti makilomita inenge yakutenderera nayo yotinoti spin speed inenge yakusvika kuma 50 kilometers yareducer from 200 kilometers kufamba nayo pari zvino.
Asi vakurudzira veruzhinji kuti varambe vachiteerera maradio nezvivhitivhiti kuitira kuti vanzwe kuti cyclone Chido ichange ichifamba sei uye kuti ichange yakasimba zvakadii paichasvika muZimbabwe. Mukuru werimwe sangano rinoshanda rakazvimirira kuchipinge nechimani mani replatform for youth and community development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vave kuziva kuti cyclone Chido iri kuuya gadziriro dzacho hadzisi kufamba zvakanaka nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Vanhu vese vari kuziva kuti cyclone iri kungouya asi zvinofanira kunge zvichiitwa zvekuti tinofanira kunge tine maevacuation centers, tinofanira kunge tine ruzivo rwekudzidzisa vanhu kuti vange vachiziva maearly warning signs ekuti zvakuda kuya zvicha sei. Vamwe vanhu vachiri very resistant, saka tiri kunetseka nekudhila nepfungwa dzevanhu. Yatingati nyaya yayo yekuti vanhu vange vaine kakunzwisisa kuti dzimwe nzvimbo dzavari kugara vanofanira kutobvako zvachose.
Vativo vanotarisira kuti hurumende ichatsigira CPU nemari yairi kuda kuitira kuti ikwanise kuchengetedza upenyu hwevanhu kubva kudutu mupengo iri. Kushanduka kwemamiriro ekunze ndo kunonzi kuri kukonzera madutu mupengo munyika dzakawanda musati. Dutu mupengo range rakaipisisa icyclone Idai iyo yakauraya vanhu 1593 ikabatawo vanhu mamiriyoni matatu munyika dzinoti Mozambique, Malawi neZimbabwe muna 2019. Cyclone Chido iri kubatawo nyika idzi nhatu zvekare uye dzave kutoshanda pamwe chete mukuedza kudzivirira njodzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zimbabwe iri kukurudzirwa kushandisa njere dzechizvino zvino dzinowanikwa pamadande mutande kana kuti artificial intelligence senzira yekurerutsa mabasa anoitwa pamwe nekusimudzira upfumi hwenyika sezviri kuitwa nedzimwe nyika. Tobias Mudzingwa anotipa izvi ari muHarare.
Izvi zvakabuda pamusangano wapera nhasi uyo wanga uchiitwa kwesvondo rese. Musangano uyu wanga uri wekuratidzira kushandiswa kwenjere dzepamadande mutande dzechizvino zvino mukuitwa kwemabasa kuchishandiswa ruzivo urwu kana kuti Artificial Intelligence and Innovation Week. Vanomirira sangano reUnited Nations Development Programme muZimbabwe vaAyodele Odusola vanoti kushandisa Artificial Intelligence kunokwanisa kusimudzira upfumi hweZimbabwe.
Access to artificial intelligence education, how do we promote mentorship?
Tine chivimbo chekuti AI ichabatsira zvakanyanya munhau dzehupfumi, mune zvemamiriro ekunze nemuzvikamu zvakawanda zvehurumende. Chakakosha kuita kuti munhu wese kusanganisira vari kumaruwa vasasaririra kumashure apo nyaya dzekushandiswa kweAI dziri kuenderera mberi.
Gurukota rinoona nezvekushandiswa kwemichina yechizvino zvino muzvare tatenda mavetera vanoti hurumende iri kuedza nepese painogona kuti vari kumamisha vafambirane nevamwe munyaya dzechizvino zvino.
Saka nyaya yekuti tisvike mazeika kumamisha anoda kuti vanhu vazive vave neruzivo ndochokutanga. Chechipiri, vanhu vawane manhare mbozha acho anoita vapinde pamasaizeni. Chechitatu, vanhu vawane connectivity inoita kuti vasvike ikoko. Saka naizvozvo zvinhu zvatiri kuita seminist of ICT tikange tagona izvozvo ndinoona kunge kuti tinoachivha vision yaprezidendi yedu Munangagwa yekuti tikwanise kusvika pane digitalized Zimbabwe takanangana na 2030.
Muzare mavetera vaendirira mberi vachiti kunyange varipo vamwe vanoti kushandiswa kwemichina yechizvino zvino kunogona kutorera vanhu mabasa. Izvi handizvo.
Ndoza kuita nyika. That is where the world is going to go kwakuenda nyika. Saka naizvozvo ngatishandise zvino zvinobva nezvino. Haungati zvino kwakunzwa kushandisa matragedia iwo unongoramba uchingondoda kushandisa basa. Naizvozvo ngatitaure kuti nyika iri kuita sei. Zviizvi zvino zvino zvakuitika nokuti ndokuvandudzika kuri kuita nyika yacho. Tiri kuramba tichiendera mberi nekushandisa masaizai kuti tivandudze maitiro atinoita zvino. We are not supposed to be left behind in Zimbabwe. Ngatiite izvozvo kuti pasava neanosarira. Naizvozvo zvakare ndonditaura kuti hapana anotorwa basa. Unogotorwa basa sei. Ngatitare nikana iri kubuda nekushandisa kwatakuita tichiendera.
Gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki avo vaivawo pamhemberero idzi vatino Machakaire vakaudza Studio 7 kuti kushandiswa kweartificial intelligence kunopa vechidiki mikana yakawanda yekuti vavandudze zvinhu zvakawanda.
Izvozvi hondo yatanayo haisiri hondo yekuseenza nemaoko, yahondo yekuseenza nepfungwa kuti tivake nekuumba zvatinenge tichida kuumba. Ndo zvavepo. Hurumende haikwanisi kuita yoga isina vanhu. Vanhu ndo vanotofamba pamwe chete nehurumende kuti tikwanise kusimudzira nekuburitsa zvinoita kuti Zimbabwe yedu ienderere mberi.
Asi nyanzvi munyaya dzezveartificial intelligence vachishanda nekambani yavasina kuda kuti idomwe nezita vaCharles Sande vanoti zvipingaidzo zvekuti AI itekeshere munyika zvichiri zvakawanda.
Artificial intelligence chiberekwa uchizvarwa chekunze. Mukuva chizvarwa chekunze zvinoreva kuti mashandisiro azvinoitwa kunze nekunoku tatiuye kuti Africa tobva tauya tobva tati Zimbabwe anogona kusiyana. Kunoku kuti unyatsotanga kuti magetsi woti data racho woti kushandisa kwacho nekutonzwisisa kutoshandisa magadgets madevices acho kunoti nezeo michana.
Zvimwe zvinoitwa nemichina yechizvino zvino zvanga zvichiratidzwa nenyanzvi dziri mubhizimusi iri kushandisa michina kubatsira vanhu vanorwara kunyange pasina chiremba kuona tsaona dzinogona kukonzereswa nekuchinja kwemamiriro ekunze uye kubatsira vana vechikoro muzvidzidzo zvavo. United Nations Development Program iyo yanga yakabatana nehurumende mukupemberera svondo reArtificial Intelligence and Innovation Week yakaunzawo chivakwa chayo chesimbi asi iine chimiro nepfungwa dzinenge dzemunhu chinonzi Sofia kuzoratidzira zvimwe zvinoitwa neArtificial Intelligence mukubatsira upenyu hwevanhu nenyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchina kubatana nesu pamadande mutande eWhatsApp neFacebook, endai paWhatsApp movhura pakanzi update, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kwenye vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu, patinokupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana ine vamwe na udze Studio 7, dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeChuto muNiger yambomisa kushanda kwemwedzi mitatu nepfenyuro yeBBC ichipomera mhosva yekuburitsa manyepo anogona kukonzera kusagadzikana pamwe nekuzvidza mauto ari kurwisana nevapanduki. Hurumende yeChuto iyi yatiwo zvakare iri kunyora gwaro renyunyuto kune pfenyuro yeRadio France International. Nepfenyuro mbiri idzi nechitatu dzakaburitsa nhau dzekuti vapanduki vakauraya mauto makumi mapfumbamwe nevanhuwo zvavo vanodarika makumi mana mudonho riri kumugano neBurkina Faso. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nhasi vati America neTurkey dzinobvumirana pane zvadzinoda kuona hurumende yeSyria ichaichiita zvichitevera nhaurirano dzavaita muAnkara muTurkey. Pamusangano wawaita pamwechete negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muteki vaHakam Fidan vaBlinken vati nyika mbiri idzi dzinoda hurumende inobata matomu muSyria ine vanhu vanobva kumapoka ose ichishandira vanhu. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America yakatambira kumusha zvizvarwa zvayo zvitatu zvakadzoka zvaive muhusungwa muChina kwemakore akawanda. Mark Sweden, Kai Li naJohn Leng vakadzoka kuAmerica mukupera kwambudzi. Mark Sweden akakandwa mujeri muChina zvisiri pamutemo achipomerwa mhosva yekuve nechekuita nezvinodhaka muna 2012. Akanga akachengetedzwa mujeri reJiangmen akapiwa mutongo werufu muna 2019. Sezvinotaurwa negwaro reUnited Nations riri pamusoro pekusungwa kwevanhu zvisina tsarukano reUnited Nations Working Group on Arbitrary Detention, kunyange hazvo mutongo wake werufu wakanonoka kuturwa, Sweden akatarisana nemagariro asina kutsvinda mujeri uye aigara achinyimwa mukana wekurapwa. Kai Li akasungwa zvisina tsarukano muChina muna 2016 achipomerwa mhosva yemanyepo yekuti aive musori achishandira boka rematikitivha emuAmerica reUS Federal Bureau of Investigations. Akatongwa pasina aiziva akatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. John Lem akasungwa muna 2021 achipomerwa mhosva yekusora. Kudzoka kwaSweden, Li naLeng kunotevera kusunungurwa kwechimwe chizvarwa cheAmerica chakakandwa mujeri risiri pamutemo muChina, David Lin. Lin aive mufundisi akanga ari muhusungwa muChina kwemakore anodarika makumi maviri asati aburitswa muna Gunyana. Kuburitswa muhusungwa kwese uku kwakauya mushure memwedzi yakawanda yekutaurirana pakati peAmerica neChina. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vachikurukura nezvekuburiswa muhusungwa kwaLin vakati nguva yose apo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika raisangana nevakuru muhurumende yeChina raisimudza nyaya yaDavid Lin nezvimwe zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zvisiri pamutemo uye rakati richaramba richirwira kuti zvimwe zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zvisiri pamutemo zvisunungurwe. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakanyora padande mutande reX kuti vakave nemukana wekutaura nevarume vatatu ava apo vakadzoka kumusha kuAmerica panguva yakanangana nezororo reThanksgiving. Vakati vakaudza varume vatatu ava kuti vari kufara sei kuti vaive vaine utano hwakanaka uye kuti munguva pfupi yaitevera vainge vozosangana nevadiwa vavo. Hurumende yavaBiden yaedza kakawanda kuburitsa muhusungwa zvese zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zviri kunze kwemutemo mhiri kwemakungwa. Mukutanga kwegore rino, mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakatara musi waKurume 9 sezuva rekurangarira zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zvisiri pamutemo kunze kwaAmerica kana kuti US Hostage and Wrongful Detainee Day. Muchiziviso ichi vaBiden vakanyora vachiti, nhasi nemazuva ose America inosimbisa kuzvipira kwakakomborerwa kuzvizvarwa zvayo zvose zviri muutapwa nemumajeri zvisiri pamutemo kunze kwenyika. VaBiden vakati vanovaona uye vanomira navo vachiti havasi kuzomira kushanda kusvika vose vadzoka kumba vachisangana zvakare nemhuri dzavo. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiko paStudio 7, makadiko paStudio 7, tiri muno muchiredzi kumapazi kunogeya, munangarwa ngatione, vanaofanezhara kuno kwanaofanezhara, vanaofanezhara okwara neshomo kuno kuwana magwirikwizha, saka iya, president ngamboti onoma nekuti kwakatoshata kuchiredzo.
Nasura zve studio 7 tongoramba tichitaura kuti haisi problem yekuti kwai ma British ndo varamba kuti Zimbabwe haifaniri kudzoserwa mu Commonwealth zvagwa zvemu Zimbabwe vanowana mari vane support ndivo vari kurambidza nyika dzemu EU kuti musagamuchira Zimbabwe kuti idzokere mu Commonwealth nokuti vanhu vavo vavanenge vachiisa mberi kuti parai mhosva musungwe vanenge vasungwa.
Pastudio 7 maswera sei pastudio 7 tinokumbira pastudio 7 sevatauriri vedu tisingagone kutaura kuti mutitaurirewo kuhurumende kuti itaurire masabhu kuti adzore mwoyo arege kuuraya wanhu nenzara senge isu tiri kuno kwamutoko kuward 11 tina sabhu kuteedza anetsa nekunyima dzimwe mhuri chikafu chikafe chake titaurireiwo kuvataurira hatizive kuti vari kuzviziva here hurumende izvozvo kuti kune masabhuka ari kutora mutemo kuisa mumaokawo tapota tapota.
Pastudio 7 makadi baba chinogurei baba wani vamavhaza tinowanzwa zvavanenge vachitaura vamavhaza munhu uri panhimbe munhu uri pandima yekutsvaga mari munhu wakahaiwa nezanupf mwana akatorarama wakakurira muzimbabwe achidzidza pachitungwisa but vamavhaza munhu ari kutsvaga mari ndo zvekuita mavhaza unotozviziva mamiriro nechimiro chenyika munangagwa haana kana history yasiya yakanaka munyika medu hakuna kana history yasiya nawo munangagwa ndo the poorest president in Zimbabwe. Smith aitwa nani? Unoda kugadzirisa nyika dzemusadhaki iwewe nyika yako iri pacrisis iri padambudziko ungadzikwanisa gadzirisai nyika iyi vanhu vezanupf noti zvamuri kuita izvi
vanhu vamunongoti kwai vaiswa pamasanctions ava vaiswa masanctions America neBritain dzatemera zvirango zvinobatsirei zvozobatsire chii kungonzi kaita kupa masanctions ngemuromo dinotanga tichizoti vakasungwa kana vakarohwa taizoti yaya noti kungoti takupa masanctions ngemuromo zvinobatsire chii ndo zvinoita kuti varegere izvozvo
pastudio 7 masura sei studio 7 masura sei mesejeni pastudio 7 ipapo murisei ndinoda kubatsirana neuyo anongoti chifayo waita sei chifayo siyai akadaro chifayo akataura wani pasura tinofarira song yamai charamba ndiri minana kureva kuti chifayo minana naye pari kana usati waziva mwari ucharamba uchigwadziwa nachifayo siyai akadaro andei nezuro apo zvaitira Peter Ndlovu no please chifayo siyai akadaro.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimuka zvine mutsindo achiimba musambo wesungura Elfas Mashamba remagitaro achinzi Shamblo. Shamblo chizvarwa chekujerera kuzaka. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Chokwadi vatevi makadi nguva yareba tinombotaura tose izvo pane zvinowanzwa tichambogadzira takawanda tichambogadzira album tine zvitsva zvatakabura ipapo gore rime rondopera takabudisa 4 masongs ataitora mualbum redu yokutanga inonzi mudiwa wangu inoteera inonzi mwanangu inoteera inonzi upenyu inoteera ichinzi makaita henyu.
Saka damba refu idzva iri riri kutambirwa sei muchaunga umu?
Aiwa tinotenda asingambobviri vatsigiri music yedu iri kutambirwa zveshuwa iri kutambirwa mwana chikombi yagore zvataimbova patikambotaura tose pano nezvatava ike zvino vazhinji vanenge vakutotizivawo zvisingambobviri zero redu tiri kurirawo tinotenda izvisingambobviri.
Mune mashoko ere amunoda kusira vatsigiri venyu
manzwa ndingada kutaura kuvateriri vedu ndekuti aiwa rambai muchititsigira rambai muchititsigira let's grow together shamblock music ndenyu rambai muchititsigira tiwane simba rakubika zvimwe zvinowana simba redu riri mamuri vateriri ndimi munotisindisa zvakatinongoti rambai muchishaya music yedu navamwe muchiudzana muchiudzana muchidzivhotera kumukora kuti dzivhotirwe vhotirwe kudzipinde mumatop 20 matop 10 zvese izvo zvinokudzi requesta mudzimwe dzenyuro dzakasiyana siyana zvinobetsera kuti brand ikure
vangade kuhaya shamblo kubata shamblo kuteverera mumhanzi yenyu zvokufollowa followers vanokuwana ikupi
vanoda kundibata vanondibata pa +263 783 356 302
tobuda nekapi nhasi timbokwenya zvitsva izvi
nhasi tinobuda nekambo kanyuwani kandichangokuburira yaka kandikatora paalbum kanonzi nanangu sijondi
Mishizwa kambo kanonzi mwanangu manzwa hurukuru yaitwa na Elfast Shamblo Mashamba ari parunare muHarare na Evans Dininga wa Studio 7 musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi manheru apo tiri kutarisa zviri kuitika kumiganhu yenyika panguva yezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvave kudzokera kumusha kuzororere kisimusi negoredzva sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa sasachigaro wesangano resadec nhasi vatambira zviri pamutemo mahofisi achanga ari muzinda wesangano iri mukaperoni mubotswana cpu yokumbira bazi rezvemari mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuamerica yekushandisa mugadziriro yekudzivirira dutu mupengo cyclone chido tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini jonga kandemiiri ndikusiyamina standigle musanga